manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 16 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaEllington Mangoma vanoti bato riri kutonga reZANU PF rinofanirwa kuburitswa muhurumende musarudzo dzichaitwa gore rino.
Hurumende inotadza kubuda pachena paurongwa hwayo hwekuti mari dzinonzi dzakabudiswa munyika zvisiri pamutemo dziri kutorwa sei munyika.
Vagari vekumasvingo vofarira kuvhurwa kwemvura dzavo dzakanga dzavharwa nekanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU PF rakashandura utungamiriri gore rapfuura, vanhu vanofanira kuburitsa bato iri muhurumende musarudzo dzichaitwa gore rino nekuti ndiro bato rakaondonga upfumi uye vazhinji vaishanda nevaimbove mutungamiriri webato iri nenyika vaRobert Mugabe vachirimo muhurumende. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
VaMangoma vanotungamira muwemubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats vanoti hapana chishanduka kubva pane zvaiitwa navaMugabe uye vanhu vanofanira kuzvisunungura kubva kuutongo hweZANU PF. VaMangoma vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika aripo vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nemauto kutora masimba muZANU PF nemuhurumende uye kusvika pari zvino hapana zvavati vashandura pane zvaiitwa navaMugabe uye vari kushanda nevanhu vakawanda ishanda muhurumende yakabviswa.
Hapana chatinoona kuti vanokwanisa kugadzirisa ivavo nekuti vanhu vazhinji vacho vakasvitsa nyika ipapa ndio vachirimo. Saka hazvisi kuti ndi Robert Mugabe chete, asi kuti system yacho yese yakaora and system yacho yese ine huori. Saka kana vamwe wacho varipo, vazhinji wacho varimo muhurumende, tinovaziva vari dzonyanzvi dzehuori. Saka hationi paine zvavanokwanisa kuwandudza.
Vati vanotarisira kuti hurumende yavaMnangagwa ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwayakaita uye vanhu vanofanira kutora mukana uyu kusarudza vatungamiriri vavanoda. Vati hurumende iripo inofanira kusiyana netsika yekutenga mavhoti yaiitwa nehurumende yavaMugabe pamwe nekushandura mitemo yese inodzvinyirira vanhu pamwe nekumbunyikidza mapato anopikisa pamwe nevatori venhau.
Isu chekutanga chatinenge tichida kuti chiitike ndechekuti nyaya yekusenzesa violence kurova vanhu nekushidzira vanhu ngazvipere. Nyaya yekupa vanhu chikafu nemaagricultural inputs nenyaya yekuti unosupporta bato ripi ngazvipere.
Vati mubatanidzwa wecode uchakwikwidza zvigaro zvese munyika yose, asi vanoti pachine mukana wokuti vanogona kubatana nemamwe mapato ari mumubatanidzwa yakaita seweMDC Alliance uyo unotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe newePeople's Rainbow Coalition uyo unotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vakaenda, mapato anopikisa haafaniri kukanganwa kuti hondo yavo ndeyekubvisa ZANU PF. Uye anofanira kuenderera mberi nehondo iyi. Vati kuenda kwavaMugabe hakurevi kuti munyika mava neshanduko.
Saka ndiri kuti isu mapato eopposition reachine mukana nekuti vana veZimbabwe vano vari kuona kuti zvakaitika muna November. Hazvina zvazvo zvinhu zvakanaka nekuti vamugabe vakakwanisa kungiti vaenda. Asi hazvisi zvinhu zvekuti zvatakazopedzisira tave nazvo zvinhu zvakanga zvabuda mujekere kana kuti matingati musarudzo. Saka sarudzo ya 2010 dzichakakosha pakuti vana veZimbabwe vachuze kuti kana kuti vasarudze kuti vachiri vanoda here vamunanga kwauya nekuda nekupfurikidza nemuzano PF musiri musarudzo dzenyika kana kuti vachasarudza umwe mutungamiri wavanoda. Zvichiri kuwana veZimbabwe kuti vaone zvavangaita tichienda mberi.
Vatiwo vamugabe vakaenda nenzira isina kunaka sezvo yakapa mauto simba raasingafaniri kuva naro munyaya dzematongerwo enyika.
Tinoziva hedu pachedu kuti dambudziko ratave naro nezvakaitika paoperation Soul Legacy ndiri kuti mauto akawana masimba amwe asingafani kunge aine mauto munyaya dzematongerwo enyika semasimba ekubvisa mutungamiri wenyika. Hongu isu semaZimbabwe tatiwirirane kuti vamugabe vaende, ende vakaenda havachadzoki, havachafa vakadzoka. Asi ngatiwirirane nenyaya yekuti mauto ngaasapinda manyaya dzematongerwo enyika.
Vati zvakakosha kuti mabato anopikisa arambe achirwira kuti mitemo yesarudzo kufambiswa kwemashoko nekutapwa kwenhau ishandurwe sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti mapato ese apiwe mukana munepfenyuro nemumapepanhau ehurumende sezvinoita bato rezanupf. Vatiwo mapato aya ane mukana wekukunda musarudzo kana akabatana. Mukuru wemedia senda vaernest mudzengi vanobvumirana navagwede vachiti chingave chishamiso kuti mapato anopikisa akunde musarudzo kana akasabatana.
Kuti nyaya yakakosha ndeyekuti vanhu vapinde muvanhu, haisi nyaya yekuti vanhu vabatane vari mumabhodhiroom avo, but ndeyekuti motobatana zvodzika zvoenda kuvanhu. Izvozvo hatisati tanyanya kuzviona. Hongu MDC Alliance yambozama kuita misangano marali nene, but zvemarali haasiwo atingati ndo anomezha kuti pava nemubatanidzwa une simba. Toda kuti tichiinda kuna anonzi mastructures anosvika kuward level, kunofanira kunzi kwaakutaurwa kuward kuti kunoku kune MDC Alliance, kunoku kune Rainbow Coalition kana iripo iripo, kana kunoku kune Coalition of Democracy. Zvichibva kuwana
hurumende yavamunangagwa iyo yakaumbwa mushure mokunge vamugabe vabviswa pachigaro nemauto iri kupedza nguva yehurumende yavamugabe uye yakatozivisa kuti ichaita sarudzo panguva yadzange dzakarongwa. Kana mapato anopikisa akasabatana, vamangoma vachamirira Court, amai mujuru vachamirira People's Rainbow Coalition, kwozotiwo vatsvangirai vachimirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vazhinji vari kuita zvavakareva zvokudzora mari kuZimbabwe yavakange vaburitsa zviri kunze kwemutemo mumazuva ehurumende yavamugabe. Vamunangagwa vakaudza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuNamibia kuti pari zvino mamiriyoni ane chitsama akadzorwa uye imwe ichiri kuuya. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari dzinoti urongwa hwehurumende uhu hahuna kujeka uye mabhanga haataure pachena nezvemari dzevamwe vanhu dzinenge dziri mumabhanga emunyika. Tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari kurongwa kwehupfumi vaTerence Mukupe kuti vatsanangure kudzorwa kwemari idzi kuZimbabwe.
Ini saminista ndina mafigaziya haidemu nenguwa yakafanira kuchave kune announcement kuti mari yadzorwa.
Mungazivawo here kuti mari yacho iri kuendeswa kupi uye iri kushandiswa sei?
Mari kana ichidzoka ka handiti munhu unenge uchinzi imari yawakaburitsa kudze chidzosa mari iyo munyika. Paunodzosa mari ka imari yako yawanga wakaburitsa kudze, saka hakuna framework yekuti mari iyo inobva yatorwa nehurumende nekuti mari yako wakaburitsa zviri pamutemo. Saka wakutaura kuti mari yangu iya ndandakaburitsa zviri pamutemo ndakudzora.
Vanenge vachida kuitawo zviri kuitwa nevamwe zvekudzora mari izvi, pane nzira yavangaonawo kuti zviri kufamba sei?
Aiwa, hapana munhu anopinzwa panguva yakaoma nekuti president vakapaka vakasharidza rakaragidza dzidzi dzavo nevanhu misera nekuti dai vaida zvekusunga vanhu vangodai vavangosunga vanhu. Kasi kusunga vanhu panyaya iyi hazvina zvazvinotibatsira senyika. Dispensation yaimbenge iripo yaiencourage kuti vanhu vaite zvinhu zvakaita, ende vamwe vacho vangari vanhu wangwari mazwe matonge mwenyika. Saka tungota wati isuse nyika chatuku nyanyoda. Imari ya kuti nyika yevandu.
Pasa la nguwe ya kawanda sei, kuti nguwe acho icha panisa kuitu wa extendere.
Parizu ino hapana tarire kuti nguwe acho extendere. Anti wakana wati 90 days. So pati ili nguwa, programi ya nguwe 90 days. Saka nguwe ichiripo, hatu samari. Yende, chine itika, ndiketi pamwe pane wamwe kuti pamwe kuhane mati kwa shona. Kama wanuda nguwa ya karima. Kutakese mari. Sisi ripo ndege kuti uongo taura central bank. Inini 90 days zamani kai. Mari kasi mari andro tu sasa.
Pane ma press reports anoti vaimbo vamutungamiri va Robert Mugabe vane mari yavakadzoravo. Icho kwadi here?
Ini pari information yakadaro. Chinoitika kamunozvatwa nemapapers. Kuchengeta mazvitwa mwashitara nyaya kuti unonakita kuvanhu. Ina na information nilo kisa kutui president wedu pane nyaya zakadaro. Nekuti isusu patarika nye dispensation chetanya nyutari sira matozi andaka kumbeleza president. Hapana paka mbonzi president itozi.
Avo vange vari mtevezeri we gurukota rezwe mari nekurongwa kwe ufumi va Terence Mukupe vachitaura vari parunare muHarare.
Kare Zimbabwe Congress of Trade Unions Young Workers raparura chirongwa chekukurudzira kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakasiyana siyana vachishandisa internet. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7 sachigaro weZCTU Young Workers vatiri vanhu marimo vati vari kuita chirongwa ichi icho vari kudedza kuti hashtag prices must fall nekuda kwekuti mitengo yezvinhu kunyanya zvinoshandiswa nevanhu mukurara mazuva nezuva munyika iri kukwira zvisina mwero. Vati vari kuita chirongwa ichi vachishandisa Facebook, Twitter neWhatsApp asi vativo vachange vachiita misangano munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekurudzira veruzhinji munyika kuti varambe kukwidzwa kwemutengo uku.
Haisi kungoitwa muMaWhatsApp nemaFacebook nemaTwitter aya chete. Kampeni yedu iyi iri kutoenda kune vanhu chaiko vamwe vasiri kumaplatforms iwaya. Nekuti tinovimba kuti kuna vamwe vasina maplatforms iwaya kuita vamwe wanawo asi vasina nguva yekumashandisa. Asi meseji yatinayo vachiidawo uye kubatana nevamwe vese veruzhinji vachikudawo. Zvino nekudaro tichaenda kunoita atinoti malabor forums tichizivisa vanhu kuti vanhu tofanira kubatana tirambe zviri kuitika.
Munguva pfupi yapfuura bato riri kutonga reZANU-PF rakasarudza komiti iri kutungamirwa nemumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo zvisina mwero. Asi vamarimo vanoti veZCTU Young Workers havaonese kuti hurumende pane zvairi kuita zvinobatika pakugadzirisa kukwira kwemutengo uku uko vanoti panguva dzakawanda kuri kuitwa pasina zvikonzero zvinonzwisisika. Vamarimo vanotiwo nyaya yekuti munyika muri kushandiswa mabond note aiva arambwa neveruzhinji ndiyo iri kukonzera kukwira kwemutengo yezvinhu pamwe nekusagadzikana kwehupfumi munyika.
Bond note ndo rakonzeresa zvese zviri kuitika izvi. Vese vanotengesa makambani makuru ava vari kutora advantage yebond note iyoyi. Nekuti bond note raunza maprices matatu anova iwo price yeUS dollar, price yebond note yacho iri cash neprice yetransfer. Zvese zvakonzerwa nebond note rakaunza irori nekuti harisi kukwanisa kuwanika. Kusawanika kwari ikoko ndo kwakutorwa advantage of nevamwe.
Munyori mukuru weboka remadzimai muZCTU, amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti boka ravo rinotsigira chirongwa ichi uye munguva pfupi iri kutevera richange richiitawo zvirongwa zvaro kusanganisira kuratidzira murunyararo kuti mitengo yezvinhu idzikiswe. Amai Tanyanyiwa vanoti nekuda kwekuti vanhukadzi ndo vanoona kuti mhuri dzavana chikafu, kukwidzwa kwemutengo kuri kunyanya kubata madzimai zvikuru.
Madzimai anowanikwa achiomerwa nekuti mari dziri kuhorwa nevarume vavo kana kuti dzavari kuhora ivo hadzisi kukwana kuti vatenge zvavari kufanirwa kutenga zvakaita fanike chikafu zvatinoti mabasic commodities. Tiri kuwanika zvakare madzimai vachivanika vachiita zvimwe zvino zvisakarurama kuti vaone mari yekutenga chikafu chevana, zvikuru sei vadzimai vaya vasina kuroorwa vatinoti masingi women, wamwe wari kutengesa miri yavo, wamwe wari kushandisa vana vadiki kusenza, kutengesa majuice card, kutengesa masweets, kutengesa maputi, kuti vararame.
Amai Tanyanyi anotiwo kukwidzwa kwemutengo yezvinhu kwave kukonzera kuti mhuri dzakawanda dziomerwe neupenyu, izvo vati zvave kukonzera kuti tsika yekusarurwa kwevanasikana idzoke. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiriri webato rinopikisa muKenya vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika yakadzokororwa muna Gumiguru, vapika kuti vari kuzvigadza semutungamiriri wevanhu mukupera kwemwedzi uno, ndokana pakasaita nhaurirano pakati pavo nemutungamiriri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta.
Pope Francis vari kukumbira kunzwirwa tsitsi kuvana vakabatwa zvisina kunaka nevakuru vezvitendero muChile. Unova huipi hwakaitika muCatholic Church, izvo zvakasiya zvasvibisa chimiro chechitendero ichi. Pope Francis vari kushanyira Chile.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangunjwa mumazuva mashoma anotevera vari kutarisirwa kuparura chirongwa chekufambiswa kwemari nehurumende kana kuti monetary policy statement. Kunyangwe hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana pane zvingaitwe navamangunjwa, vose vanowirirana havo kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinofanira kugadziriswa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakuru vakuru muhurumende vanoti Dr. Mangudya avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo vanofanira kuparura urongwa uhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaenda kuDavos, Switzerland svondo rinouya. Musangano wekuDavos unoitwa kubva musi wa23 kusvika musi wa26 mwedzi uno, uye unenge wakanangana nenyaya dzezveupfumi pasi rose. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vaKalisto Jokonya, vanoti vamangudya vane mutoro wakakura kuunza mazano anogadzirisa nyaya dzezveupfumi, zvikuru dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga.
Chinhu chanyanyo netsa chikurukuru muZimbabwe kushayika kwemari. Kana titi kushayika kwemari, kune vanhu vari kurara mumutsetse vachitsvaga mari dzavo mumabhanga. Kechipiri chiri kunyanya kunetsa kuwana foreign currency yekuti tiimpote zvinhu zvinouya muZimbabwe zvigobatiswa. Saka izvozvo zvinhu zviviri ndo zvinenge zvingotarisirwa neindastri kuti yatoti muchirungu liquidity yaimprova here.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
mari dzevanhu dzavakaisa mabhanga dzavari kutadza kutora dziri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, zviri kuita kuti mari yokunze kwenyika isawanikwe, vanhu vasave nechivimbo nemabhanga, vasave nechivimbo nehurumende. Saka chinhu chikuru chinofanira kunge chichiitwa nebumbiro riri kuda kuiswa navamangudya kuti vasimudze kutenda kwevanhu mumabhanga nemuhurumende.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti havaone paine chinobuda kubva kuna vamangudya.
Tine structural issues confidence. Hakuna munhu anobhiliva in department chinamasa, and hakuna munhu anofungidzira iye kuti junda inga rani nyika. I've always said inini kuti unogona kuba election but you cannot steal the economy. You can rig an election but you can't rig the economy.
Vabiti vativo nyaya yemari ichanetsa kugadzirisa sezvo hurumende isina kuzvipira.
Kwani kwandita ane 53 days vachitonga, pane chabuda tongotonga itoni. Saka tarisa katonga itoni vakundikana vanhu vari kurwadziwa mukoma blessings. Zvinhu zviri kukwira, black market riri kukwira, you know, vanhu havana mari.
Ko, mari dzinombonzi dzawanikwa nenyika kubva kubhanga reAfriExim Bank dziripi? Dr. Kanyenze vanoti zviri pachena kuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Daina ndiri muhurumende inini ndaibotire gedzei kutaura ndoboita zvekungoita kuti vanhu vaone. Vanhu vemuZimbabwe vaneta nokungotaurirwa zvinhu zvisingaitwe. Saka naizvozvo takaudzwa kunzi kuri kuuya mazimari ari kubva kuvapresident. Asi nanhasi hapana chatiri kuona chanyatsoita chinoratidza kuti mari iyoyo yauya.
Asi vajokonya vanoti vanhu havasi kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa mari dzinenge dzabva kubhanga reAfriExim Bank.
Ndofunga vanhu havananyatsonzwisisa. Mari yakawanika kuAfriExim Bank haina kunzi ikeshi ichauya muZimbabwe ye1.5 billion. Zvakanzi izvo 1.5 billion yatawana imari yatinoti guarantee ichagaranda vanhu vanoda kuzoinvesta muZimbabwe. Saka vaya vanoda kuuya kuzoinvesta kutanga makambani muZimbabwe vanopuwa assurance nemari iyoyo 1.5 billion.
Kuti zvinzi Dr. Mangudya vabudirira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanofanira kuparura kana kusuma hurumende mazano anopa kuti upfumi hwenyika hugadzikane, sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru uku vanhu vasinawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kufarira zvikuru chirongwa chokubvisa kwaitwa nekanzuro yavo mari yomuripo pazvikwereti zvemvura zvavanazvo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kubvisa kwemari idzi pazvikwereti zvavanazvo, vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura, dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa. Guta remasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti mainterest. Danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo, izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza. Vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise. Mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwere chakakura nenyema interest, asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015.
Ndinowa kufata nezvakaitawo kanzuro, nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemainterest changa chiri pa1500. But nekuda kwokuti iko zvino vazobvisa mainterest aya tikaitawo payment plan, ndakwanisa kubhadharwa mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka. Saka ndinowa kufata nezvatakaitwa nekanzuro izvi. Kubva patakaita panakanga ita pemirani nekanzuro akabva vatotivhura mvura yedu, takutoshandisa mvura yezinomo yezi munhu wese ane mvura mumba make.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro. asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagare vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba.
Haisi tinozvitambira, tinoona zvakanaka kanzuri yateerera zvataichema kwemakore kuti mainterest charges aya anoita kuti burden pa maresidensi awande. Asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015. Bhiri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa, mita isiri kufamba. Tachikurudzirawo kuti vekanzuru pavabvisawo mainterest emvura idzodzi, vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya, nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa, tinoona zvisina kutinakira semaresidensi.
Dzimba dzakavharwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri. Kanzera Ward 4 Masvingo vaGodfrey Kuraone vati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chokubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma.
Isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya takataurirana yekubvisa maindresi. Ndinoona vanhu vakuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata, changa chichivagunun'unisa kuti vagobhadhara mvura kukanzo. Ndiri kuona vakuuya kuzoita mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma.
Vagari vemasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuru chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora. Izvo kanzuru inoti zviri kuita sakuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Dynamos yavaka chikwata chitsva yakatarisana nemakundano enhabvu yemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dembare yatenga Jimmy Tigere naWilliam Manhondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League uyo yakapetsera kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana neFC Platinum kuti irambe ine mutambi Klopas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa 31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Wits yekuSouth Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva yezororo, vachiti ivo manyepo kuti kapteni wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Vamarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona Chipunza, Obei Mwerahari naPS Makaha avo vanga vachiramba kunyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. Vamarechera vanoti vakapa murayiridzi wavo Lloyd Mtasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva, vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mutasa waanenge achida. Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mutasa kunze kwekutora mukombe weleague, vachiti izvi zvikasaitika vanotora matano makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga varayiridzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yai irairidzwa na Kalisto Pasua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa kushandiswa kwesocial media munyaya dzezvematongerwo enyika, takatirisana nevechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weRenewal Democrats vaMangoma vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rinofanira kuburitswa muhurumende.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokunekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, tokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku.